Zimbabwe ine bumbiro remutemo rinotaura iro kuti purezidhendi vanovhoterwa votonga kwemakore mashanu, vozotsvaga zverutsigiro wakavhoterwa wotonga makore mashanu zvakare, zvichireva kuti purezidhendi wedu wane maximum ye10 years. Saka zviri kutaurwa nevanhu vekuzanu PF zvekuti vawandidze team of office iyi vanenge vachityora bumbiro remutemo, isu seMDC tinorambirana nazvo. Ichokutanga ndechekuti bumbiro redu remutemo rinonyatsotaura kuti president anotonga kwemakore mangani. Ndida kuti tiudzire vana veZimbabwe kuti pavakataura nyaya iyi pakaita outreach pacopus paya, vakange vachitaura vaine ruzivo rwekutonga nemunhu mumwe chete kwemakore akawanda.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Pakazoita copus ndofunga vava mugabe wanga watonga makore anga akawanda. Saka vana veZimbabwe vakazviramba izvozvo. Pechipiri ndechekuti vamunangagwa havasi kugona kutonga zvachose. Zvinhu zviri kudhura muzvitoro. Vanhu vane urombo hwanyanyisa muZimbabwe muno. Mapasa hakuna, makambani ari kuvhara. Uyezve kune vana vasina kutoenda kuchikoro nekuti hakuna vabereki vavo havana mari yeschool fees. Tinoona zvakare kuti muzvipatara medu hamuna mishonga. Saka zvavanganzi vangada kupedzisa zvii. Tiri ipapo vamunangagwa vakanga vari minista kubva 1980. Vari mukuru mukuru muhurumende yava Mugabe, vachibata maministri akawanda kuzosanganisira vapo vakazoita speaker of parliament, vakabvapo vakazoita vice president, vakabvapo vakazoita president kupedzisa pakasiwa navamugabe paya. 2018 vakazopinda sapresident for 5 years. 2023 vakaita zvedzimwe 5 years. Vamunangagwa munhu akura ane 82 years. Pavanosvika 2028 vanenge vane 86. Zvichireva kuti pavanozopedza 5 years dzimwe dzari kunzi vapihwe vanenge vava 91. Hatina kumbokira tataura sevana veZimbabwe kuti tinoda kutonga nevakweguru vakadaro. Hapana chiri kugonekwa, chiri kuoneka, chiri kubatika kuvana veZimbabwe. Uyezve tikaita nyaya iyi yekuti tingochinja chinja mutemo wedu, tinoita chiseko chenyika. Masanction oramba aripo nokuti nyika dzakati pamasanction dzakataura idzo kuti dzazivisai nyaya dzenyu dzezvematongerwo enyika, nyaya dzenyu dzesarudzo. Zvino tikaisa chimutemo ichi zvinoreva zvakare kuti tinge takuramba tiri pasi pezvirango zveupfumi. Kune vanhu vari muzanu PF, kune vanhu vari muopposition vaakutishamisawo zvakare kuti ndivo vakanga vari ndivo vatakatidza chiti opposition yemuZimbabwe, vaakutodawo nyaya iyoyo.
Sei muchidaro?
Nekuti zvinenge zvaakuvabhenefita kuti varambe vari mamembers of parliament. Saka isu nyaya iyi tinoiramba zvikuru. SMDC takatotaura nechekare kuti tichange tichikurudzira vana veZimbabwe kuti varambe nyaya iyi. Hatidi kudzosekwa kwatakabva patanga tine mapresident anga